Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo chikunguru 17, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopomera United Nations nemizinda yenyika dzakabudirira mhosva yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Mapurisa opomerwa pamwe chete nematare mhosva yekushandiswa nehurumende sembato mukumbunyikidza vanopikisa. Tichakupai zvabuda mumutambo wecricket pamwe nemitambo yeCastle Premier Soccer League zvatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF riri kushora zvikuru vamwe vaimbova nhengo dzebato iri vari kukurudzira kuti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaEmmerson Mnangagwa vasiyire chigaro muteedzeri wavo vaConstantino Chiwenga sechitsidzo chavanonzi vakaita kuti vachatonga kwemakore mashanu pakapidigurwa hurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neMauto muna 2017. Izvi zviri kuuyawo vamwe vachiti mubato reZANU-PF hamuna kugadzikana nenyaya yeutungamiri, vamwe vachinzi vari kutsigira vaMnangagwa, vamwe vachinzi vari kutsigirawo vaChiwenga. Kusagadzikana munyaya dzezveupfumi ndiko kunonzi kuri kupa vamwe mubato kuti varare vakasvinura neziso rimwe chete vachityira kukundwa musarudzo zvikuru nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Mugoziya nezvenyaya iyi tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Yambiro yedu kuvakomana vaviri avo vanoti Tserengamu yakadzingwa musangano naJim Kunaka akadzingwa zvekare musangano mugore ra2014 anga ari mukuru wechipangano cheviolence nemhirizhonga kuMbare akajoina bato reMDC Alliance akabvako, akajoina bato reNPF akabvako, akajoina bato reCCC akabvako, iko zvine zvaasina bato. Nhasi vofamba vakapfeka hanzu dzeZANU-PF vachiabhuza hanzu dzemusangano weZANU-PF. Aiwa, hatitenderi izvozvo. Musangano weZANU-PF hausi wedonga watonga, zvekare musangano weZANU-PF wakabatana.
Bumbiro remutemo rinoti kudii panyaya dzekuti vanhu vabhadhare mari dzechibatiso?
Zvakanaka zvavanotaura zvinotenderwa nebumbiro remutemo kana vachituka vaMnangagwa kana kutsoropodza zvisungo zvavo ari mutungamiri weZANU-PF. Zvinochizosiyana kana votsvaga kubvisa mutungamiri wenyika nezvechisimba vachishandisa kana kushapisa zita romutedzeri wavo vaChiwenga, vachitsvaka kusawirirana kana kupokana pakati pevatungamiri venyika in the office of the president, which is the highest office of the land. Mashoko iwayo votopedzisira zvevotaura kana kuti voti vachakumbira Mauto eZimbabwe kuti apindire munyaya isipo. Mashoko iwayo haana kunaka. The border on treason and the two will be called upon to explain.
Kuti kudi?
Kuti mashoko iwaya vakamawana kupi. Zvekare musangano weZANU-PF uchatora matano akaomarara kwazvo kuna avo vari kushapisa hanzu dzavo, zvipfeko zvavo, ivo vakadzingwa musangano wakaita saJim Kunaka. Hatitenderi donga watonga kumusangano weZANU-PF. Kana vanenge varota chero vaMugabe vakataura, zviroto zviroto ngazvigare mudzimba. Zvakanaka kusoropodza mutungamiri weZANU-PF, asi hazvitenderwi nomutemo kutsoropodza kana kuchisidzira president weRepublic of Zimbabwe. VaMnangagwa vanopfeka majaketi maviri rekuZANU-PF, ndere redu rinobatwa nebumbiro rekuZANU-PF, iro rokuva president we Republic of Zimbabwe and commander in chief of the defense forces runotongwa nebumbiro remtemo weZimbabwe aritenderi bumbiro iroro mashoko evavira tichatsvaka kuti vatsanangure kuti mashoko aya anorevei atidi vanhu vanotamba nemoto.
Ayo angara mashoko emukuru mbazi rezvekuburutswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo vaimbova nhengo yebato iri uye vari kutungamirawo rimwe bato rinopikisa reEFF vaGodfrey Tsenengamu kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
Ndine urombo kuti vamugwadi vari kutora basa risiri ravo angoriwo mushandi weZANU PF. Handifanirwe kunge ndichipindurana navamugwadi, ndinopindurana navakuru vavo because ini ndiri mutungamiriri webato rinonzi Front for Economic Emancipation in Zimbabwe kana kuti FEZ muchidimbo. Saka kupindurana navamugwadi ndinenge ndichitambisa nguva yangu. But this is for the benefit of Zimbabweans. Vamugwadi vanoda kuti vayeuchidzwe kuti we are a political party. We have a right to make comments about any issue, be it political, social or economic, that affects Zimbabweans. So presa yandakaita ndaitaura position ye party yedu nemaonero atinawo uye andinawo on a number of issues.
Sei muchiti mune kodzero yekushora kana kupikisa vamunangagwa?
Mukoma munorangarira kuti muna 2017 ZANU PF payakatadza kudila nema succession issues ayo zvakaita kuti nyika yose ibatanidzirwe munhau dzeZANU PF. Vanhu vakagumisira vava kupinda muma streets vachimacha because ZANU PF yakanga yatadza kugadzirisa nhau dzavo dzekutungamirirwavo. So there is nothing treasonous pakutsanangurira vamunangagwa kuti garai pasi nemakomuredzi enyu mutaurirane zvinhu zvisati zvaita manyama amire nerongo. There is nothing treasonous about that.
Ko zvamuri kunzi makutambira kunonyudza navamugwadi makuita mhosva huru huru chaizvo inonzi yetreason.
And vamugwadi ngavasafunga kuti iseni hangu ndinotyisidzirwa nekunzi munoshedzwa. Aiwa zvokushedzwa izvi taneta nazvo. Takabvira kushedzwa munguva yavamugabe but tinongoramba tichitaura chokwadi. Kana vaine zvavanoda kuti vaite pamusoro peupenyu hwedu vakasununguka ngavaitezvi nekuti masimba vanawo. Asi zvavari kuita hazvipedzi dambudziko riri mubato ravo. Ngavatarisane nedambudziko riri mubato ravo vagogadzirisa nekuti hatidi kusikirwa mabasa muZimbabwe nekuti kana vatadza kugadzirisa nhau dzemubato mavo zvichagumisira zvoafekta ruzhinji rweZimbabwe. Hatigoni kuignora nhau dziri kuitika muZANU PF because ZANU PF is the governing party and whatever that happens in the governing party has got repercussions or ripple effects on the generality yevanhu vanoincluda nani ZANU PF members. Pakaitwa operation Restore Legacy muZimbabwe haina kuafekta vanhu veZANU PF, yakaafekta again the generality of the people.
VaGodfrey Tsenengamu vanotungamira bato reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe vanga vachitaura vari parunare muHarare. Taedza kubata vaJimu Kunaka asi vati havakapindure zvanga zvichitaurwa navamugwadi vachiti vaita mutete. Vanoda vakuru vakaita savaChris Mutsvangwa vanova mutauriri webato iri. Magweta anorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vari kupomera hurumende mhosva yekushandisa mantare nemapurisa kuvambunyikidza pamberi pesarudzo dza 2023. Kunyange hazvo vatsigiri veZANU PF vari kuonekwa vachibuda pamavhidhiyo vachiita mhirizhonga nekutyisidzira mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa neRufu hapana ari kusungwa. Patakabvunza mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati nezvemavhidhiyo aya vakati hapana inga mangara nyaya dzacho kumapurisa. Asi vatsigiri vebato rinopikisa reCC vanoti vari kusungwa nemapurisa kunyangwe hazvo panenge pasina umbowo wakati tsvikiti. Vamwe vakasungwa vanosanganisira nengo dzedare reparamende vaJob Scala vekuzengeza West uye vaGodfrey Stole vekuchitungwiza North nevamwe gumi nemumwe chete vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime mushure mekupondwa kwenhengo yebato iri muzvare Mo Blessing Ali. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye raimirira murwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika vaItai Dzamara vaKennedy Masie vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzekupa vanhu mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vaskala navastole uye mutungamiri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso uye vari kugariswa kujeri rekuchikurubhi kunonzi hakuna kumira zvakanaka. Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti havo matare akazvimirira oga. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamasiye.
Nyaya dzebheo muZimbabwe inyaya dzatoziva kuti inyaya dzino netsa pakuti bhero muZimbabwe sezvataona panguva pfupfupi yapfuura ine kumasuro uko inoshandiswa senzira yekuda kumbunyikidza avo vanonzi vanopikisa hurumende. Tinoona kuti kana munhu achibva kumapato anopikisa kana kuti maorganizations anonzi ari kupikisa hurumende, tinoona vachigara muchizarira kana kuti murimand kwenguva yakareba stereki prosecution ichi denya bail ichi oppose bail ichishandisawo mareasons akasiyana siyana.
Bumbiro remutemo rinoti kudii panyaya dzekuti vanhu vabhadhare mari dzechibatiso?
Bumbiro redu remutemo rinotaura kuti munhu wese muZimbabwe anenge asungwa ane right yeliberty and ane right yekupuwa bail. But tinoona kuti izvi matare edzimosva anomboda kuzama kuti ape chandika chisimba kuconstitution iyi, but kunonyanyonetsa stereki kuvachuchisi tingati maprosecutor ayo anenge achingo oppose bail achingo shanso ama technique arimo mumutemo yedu. Ine tizoona kuti panozoonekwa vanhu vakawanda vanenge vachisingaonekwi senge vari bail worthy vachigara muatingati murimand kwenguva yakareba stereki.
Ko nyaya yavaskala iyi muri kuionawo sei?
Apa panyaya yavaJob Scala tinoona kuti chokutanga chaicho chaicho munhu anga asingafani kuva achiva achisungwirwa nyaya yarunzi ari kupomerwa, nekuti igweta raimiririra yandikati client yavo vachishandisawo constitution inotaura kuti iyo client yavo mhuri yekwa Mo Blessing Ali ine right yekuva neyatingati legal representation yavo of their choice. Saka vaJob Scala vaishandisa right yavo yokurepresenta mhuri iyoyo, and mhuri iyoyo yaishandisawo futi right yavo iri muconstitution yokurepresentwa navaJob Scala. But kusungwa kwavakazoitwa kunotadza kumbunyikidzwa kwevanhu muZimbabwe avo vanenge vachionekwa senge vari kuopoza hurumende, zvekuti vanozoshandisa iyoyo yatingati mutemo yakaita sebail kana mutemo imwe inenge ichingoonekwa irimo inombunyikidza yatingadzikodzero dzevanhu ichizoitisa kuti vanhu vazogara muchizarira kana murimand kwenguva yakareba.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kupomera vakuru vakuru vesangano reUnited Nations munyika uye vamiriri vedzimwe nyika dzekumawirira mhosva yekushanda nemasangano akazvimirira oga kuda kuda kupindira munyadzi zvematongerwo enyika vachiti vachati vachavatorera matano akasimba. Vamunangagwa vataura mashoko aya mugwaro ravanonyora nemusi wesvondo wega wega mubepanhau reSunday Mail. Mutungamiri wenyika atiwo nekuda kweizvi hurumende ichaenderera mberi nekudzika mutemo wekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act. Mutemo uyu uri kushorwa zvikuru nevakawanda munyika nekunze kusanganisira neUnited Nations vachiti uchakanganisa kubatsirwa kwevanhu vanoshupika munyika paine yambiro yekuti vanhu mamiriyoni mashanu vakatarisana nenzara. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa.
Tiri kuona nekuziva kuti hurumende yeZimbabwe yapererwa. Iri kuziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, yatadza kumaneja ikonomi, yatadza kuita kuti vanhu vagare zvakanaka munyika, vaine zvipatara nezvikoro nemigwagwa nemvura nemagetsi. Iri kukundikana pazvinhu zvese. Saka zvayatarisana nenguva yemaelections yaakutsvaka kuti ingaponera pati, ingahwanda pati. Yaimbotaura munyaya yemasanction, vanhu vachenjera vangwara, vaakuziva kuti masanction makuru ari munyika muno uori huri kuitwa nevari mugovernment sepomona corrupt due necovid gate. Saka vaakuziva kuti vanhu havana chavanacho chavari kugona kupa vanhu vachienda musarudzo. Vakutsvaka kunemera nokupomera mumwe nemumwe waona.
Ko sei muchidaro?
Kumashure uku vaiti bato revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions iko zvino vakuti Massive Society Organizations vapedzazvo vakuti dzimwe nyika dziri muno, mamishen edzimwe nyika ndovari kukonzera. Asi nyaya iri kudiwa nevana veZimbabwe yavasi kubata ndeyekuti tinodyei, tinorarama sei muzvipatara mishonga. Nyaya iori ndonyaya iri kutaurwa nevana veZimbabwe yavasi kuda kutaura nezvayo.
Zviri kuitwa izvi zvinoshanda here vamutasa?
Saka hapana zviripo. Toziva kuti kupererwa kwaita hurumende, mutemo yavari kuda kukanda yakasiyana siyana iyi ndeyekungodzvanyirira vashandi nevagari vemunyika kuti vasave nekodzero dzavo uye vasataure zvinyunyuto zvavo. Hapana chitsva zvakaitwa nehurumende yaSmith ikasvika pakuparara ichida kunyebera vanhu nekunyebera kupomera vazhinji venyika ino. Saka hakuna kwazvinoenda. Ngavagadzirise upfumi hwenyika, ngavaite politics dzakanaka pasina kumbunyikidza nekurova vanhu, ngavagadzire kurarama kwavanhu munyika, zvikoro nezvipatara. Izvo bedzi ndozvatakatarisira kuhurumende yavo, kwete kupomera vanhu vasina mhaka.
Avo vanga vari sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tiri kutaura namukoma Boris vesangano reZimbabwe National Students Union neboa boa rakaitika nezuro kuBulawayo.
Chakaitika ndechekuti tanga tine musangano wedu weTimo Student Summit kuBulawayo pakunenda hotel. Musangano wangu wafamba zvakanaka nekuti wakatanga musi weFriday, asi nezuro musi weSaturday kumasikati pakasvika vanhu vatiri kufungidzira kuti vanga vari vasori vakavhundutsira vanhu vese vanga varimo. Musangano watiri kutaura musangano wanga waine vasikana vanosvika zvekuma20. Nokudaro vakavhundutsira vasikana vakati vanhu vabude vese murumu vapfeke zvinhu zvavo vabve ipapo, vachivhundutsira vanhu vachida kuvarova. Vaine mota dzakakura ma-D4D. Nokudaro vasikana vakabuda vakatabarira mhanya, aziva kwake aziva kwake, vachibva varasana. Tichibva tazotumira vatakatumira vekuBulawayo ikoko rimwe bazi redu ririko ikoko rakakwanisa kusvika panzvimbo rikanokwanisa kukokorodza vasikana vese vakavaisa panzvimbo imwe chete, ndokubva vazovatsvagira kumwe kwekuenda kwandisingakwanisi kukuudza izvozvi kwavakazokwanisa kunochengetedzwa kunove ndo kwavari pari zvino.
Pane chikonzero here chaipiwa chekumisa musangano?
Chikonzero hapana chakati chitsviki chakange chipiwa. vaingotaura kuti inini muri vanhu vari kuita zvinopikisa hurumende.
Asi musangano uyu wangu wakanangana nezvematongerwo enyika here?
Uyu musangano wangu wakanangana ndiri kuchirungu tinouti leadership training, unopa vasikana zvikwanisiro zvinoita kuti neruzivo neuchenjeri unoita kuti vange vachibudirira muutungamiriri kana kuti anoti leadership.
Tichitarisawo idzo kodzero dzevadzidzi, mungati dziri kuremekedzwa here muZimbabwe?
Pari zvino tinoona kuti kutyorwa kwekodzero dzevadzidzi kuri kuramba kuchienderera mberi. Tichitarisa mukutanga kumwedzi uno waJuly, musi wa1 July, tange tine sarudzi dzanga dziri paUniversity of Zimbabwe. Takaona mapurisa eRiot achisvika achirova vanhu ipapo, achirova vadzidzi vanga vachitenderera kuhwina kukunda kwatakange taita zvine mutsindo ipapo. Nezuro takawana musangano wedu uchinovhiringidzwa, tinoona kuti kutyorwa kwekodzero dzevadzidzi kuramba kuchienderera mberi. Zvinova zvinotishungurudza chaizvo kuti sei hurumende yedu isingadi kuti inge ichitendera vadzidzi kunge vange vachiita zvavanoda maererano nezvakataurwa mubumbiro remutemo kana kuti Constitution of Zimbabwe, inobvumidza zvino kuti vadzidzi vange vachiita zvido zvavo uye vange vachiita misangano yavanoda pavanodira.
Asi musangano wacho wanga wapawo mvumo nemapurisa here?
Uyu hausi musangano wandingati musangano ungade kunopiwirwa mvumo kumapurisa, nekuti musangano wanga une vanhu vanokwanawo kusvika 20. Ndiri kuchirungu ndikangonoiti this was a very small meeting.
Ko, tichitarisawo panyaya yekutika ivo vamwe vehurumende vanoti vezinasu munoita zvematongerwo enyika muchitsigira kunyanya bato reCCC.
Chinoitika ndechekuti kuvhunduka chati kwatara hungeoneka turepa. Chinoita kuti hurumende yedu ivhunduke ndo chinofanira kuzikanwa, nekuti ivo hatizivi kuti chinoita kuti vagare vari mukuvhunduka kana kuti mukutya chini panoungana vanhu vanenge vachitaura zvinoita kuti nyika inoenderere mberi. Nokudaro tinoona sekuti hasi zvinhu zvakakodzera kuti pese patinenge tichiita misangano yedu tinge tichitumirwa vasori, pese patinenge tichida kuti tinge tichiita zvinopfuudzira musangano wedu wezinhasi mberi toona pachinounzirwa vanhu vanotivhiringidza, angava ari mayuti bato riri kutonga reZANU-PF kana maCIO anenge achitumirwa.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvita.
Ngari munyori mukuru wesangano reZINASU mukoma Boris vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi pasimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu.
Ndini Tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngati nzwei mubvunzo watagamuchira.
Makadini makadini pastudio 7 ene ndoitwavo vamutekwa tekwa. Inini mubvunzo wangu wandinawo ndewekuti tikaverenga Bhaibheri, nyaya iya yakataugwa naJesu yekuti musava neshuviro neupfumi hwepano pasi muchafuma kudenga. Kufuma kudenga kwacho papaya inenge ichida kuzama kutsanangura kudini paya, because tikazoverengwa imwe chapter futi tinohwa ichitaura nenyaya yekuti ukafa hakusina zviya zvekuti pamwe toti une vana kana kuti mukadzi kana kuti baba kana kuti ani, muchararama sevatumwa, uchimidzi kureva kuti vana ndinenge ndisisina kana ndafa, mukadzi ndinenge ndisisina kana ndafa. Saka nyaya yekuzoti kwai uchafuma kana wafa, kufuma kwacho kuchanakidza kusvika papi kana ndichirarama ndiri hwani ndisina mukadzi ndisina vana. Saka kana Bhaibheri richitaura kuti munhu usashuvira upfumi hwepano pasi, upfumi hwako huchahuwana kudenga, unenge uchifadza zvakadini ndichirarama ndisina mukadzi ndisina vana, because pfuma inonakidza kuidla nehama, vabereki, mhuri yako. Saka inini Bhaibheri paya rakasvika pano handina kuzozvizwisisa, ini handisati ndazvizwisisa kuti kana Bhaibheri richiti munhu achafuma kana afa, mafumiro acho ndeapi?
Nhasi zvakare tina mufundisi Forbes Matonga. Makadini mufundisi? woyo kamu vunzo wakana gana nemwi zuwa ranasi.
Makadi wa wande, pamweche tene wa tereriwe Studio 7. Mazes, andafunga kutindua alikurifeiwa nemu vunzi kwa hari. Yekutanga ndi Matthew chapter 6 verse 19 zvichienda inoti imi musazvounganidzire pfuma pasipano pane mbavha nezvipfumo asi zvounganidzirei pfuma kwaisingaori kudenga kwaisingazobiwa nembavha. Ndaita paraphrase verse iroro ra Matthew chapter 6 verse 19. Zvekare ari kunoibatanidza nenyaya inowanika pana Luke chapter 20 kubva paverse 27 tichienda pa28. Ipapo Jesu ari kupindura vanhu ari kubvunza pamusoro pekuroorana vachibvunza nyaya yekuti kune kudenga kune zenge kuine wanano here. Akanganisa zviro zvatinoti material things zvepasipano nezvinhu zvatingati zvemweya spiritual things.
Mufundisi Matonga, ndepapi pamunoona sekuti mutereri haana kunyatsonzwisisa?
Chekutanga ndechekuti ichokwadi kuti mumaonero amwari ekusika peposi huru yewanano dzimwe dzese dzingazoteera. Peposi huru yewanano ndeyekuti vanhu vaberekane vachiwanda. Saka kudenga hakuna vanhu vanozonozvarirwa koba. Vari pasi panapa vasikwa namwari pasi pano ndo variko kudenga. Saka main purpose ye marriage haisisikoba kudenga, haidiwe ba kudenga nepamusana pekuti kudenga hatizvarane taikokoko. Saka ndinenge ndiine ukama nemhuri yangu uri padhuze dhuze, ndinenge ndiine ukama nemhuri yose yevadzikinurwa vamwari vanenge vaamudenga. Asi relationship yatanayo haisisiri yakafanana nemune relationship yekuenda pabonde kana kuti yekutumwa mana kumagrosa kana kuti yekudaro, nekuti taamu mode ine relationship yakasiyana ne relationship yatinayo pasi pano.
Ko nyaya yeupfumi mufundisi, nyaya yeupfumi yakamira seiko seri kweguva?
Zvimwe chetezvo, upfumi pasi pano tinohutsvaga kuti tigare zvakanaka. Zvino kudenga tinenge tatogara zvakanaka nechekare. Saka peposi yeupfumi yepasi panapa nepeposi yeupfumi yekudenga dzakatosiyana. Panapa ndikada gold, ndinoda kuti gold ndizoritengesa ndigogona kutenga dzimba, ndigozogona kutenga dzimota, ndigona kutenga zvakadaro, ndo peposi yazvo. Asi kudenga manje izvozvo zviri already provided for. Hatidi dzimba dzekuvaka tega, hatidi mota dzekufamba nadzo, hatidi zvekudya zvinenge zviri provided for. Saka upfumi huri pasi panapa hatihudi kudenga nekuti kune weko kare. Saka zviri kutonziwa muri kuda kuti muite invest pahuri, upfumi hunokugonesai kuti mupinde kudenga kuno kwagara kune rufaro rweko rusingaunzwe nekuti une mari kana hauna, asi runounzwa nekuti Kristu ari pakati pedu, Mwari ari pakati pedu. Ndo ufumi huri kunzi hunovavarirwa ihwohwo.
Tinotenda tsananguro yatapiwa namufundisi Forbes Matonga. Vateereri, kana muine mibvunzo kana zvimwe zvechitendero zvamunoda kutsananguravo kubatsira vamwe, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti musare zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanono Kawande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yakunda Netherlands ne 132 runs, Netherlands ine 95 ichisimudza mukombe we T20. Zvabuda mitambo yenhabvu, Dynamo 0 FC Platinum 0, Bulawayo Chiefs 1 Chicken in 3, Black Rhinos 1 Yada 1. Aiwa vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopomera mhosva United Nations nemizinda yenyika dzakabudirira, mhosva yekuda kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Tashuka kumagumo hechirongwa chedu. Anokuoneka ene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndiri mu Washington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Doksi ya Emina Gibbs Dube munaudze isindebele.
So kuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuNtulikazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
To seek the unconstitutional removal of His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa as President and Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces of the Republic of Zimbabwe, expressly or impliedly, will be tantamount to asking for tragic consequences.
Ibandla lezanu-PF lithi kumele bethule zwi abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele asuke esikhundleni.
Siyasekela lamajaha oJim labothanenga abasebememezela ukuthi uMnangagwa kahambe.
Kodwa kulabanye abasekela ukuba uMnangagwa esuke esikhundleni.
Amacebo awe stay away lokutoyitoya aqhakathekile kakhulu ukuthi kuze kube lenguquko elizweni.
Abantu abanengi basekela okufiswa ngokuzulu ukuba akhalele umsebenzi bangene emgwaqweni. Zalathulela izabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndawo lezinye izozizwa kulomsakazo.
Ibandla lezanu-PF lithi abasanda kwethula imibiko ethi kulokuxokozela okumangalisayo phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga ngabantu abangelangqondo abalakho ukujeziswa kabuhlungu ngokufisa ukuba umongameli asuswe esikhundleni kumbe engancintisi kukhetho oluzayo. Umnumzana Tafatswa Mugwadi obona ngokwethula kwemibiko kubandla lezanu-PF uthi umnumzana Godfrey Senengamu lomnumzana Jim Kunaka abake bazibamba esidukwini kubandla leli bakhohlakele, ngakho ke akumelanga bekhuthaze uZulu ukuba ahlamukele uMnangagwa. USenengamu loKunaka bathi uMnangagwa wasehlulekile ukubusa, bathi kumele achiyele isikhundla olakho ukunqoba kukhetho oluzayo. UKunaka uthi uMnangagwa loChiwenga bavumelana ukuba uMnangagwa uzabusa iminyaka emihlanu kuphela kulandela ukususwa kwaye ngumongameli uMuyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017. UMugwadi utshele iStudio 7 ukuthi uSenengamu loKunaka baxotshwa kubandla leli, ngakho ke abalalungelo lokukhuluma ngokwenzakala kuZANU-PF.
We have taken notice of the threats issued by renegade and headless activists targeted at the presidents of the republic. The unsolicited false remarks by Senengamu and the Chipangano violent hooligan in Jim Kunaka suggesting strife between the President of the Republic, Comrade E.D. Mnangagwa, and Vice President Chiwenga have no place in this republic. To even seek to invite our esteemed defense forces into these baseless claims is most unfortunate.
Sikuzwile okwethulwa ngabantu laba abangelangqondo, uSenengamu loJim Kunaka abathi uMnangagwa ulisana lomsekeli wakhe. Asikwazi thina lokhu. Ukudonsela ibutho kukho konke lokhu kuliphutha elibi. Njengomuntu ophethe uhlangothi olethula imibiko kubandla elibusayo, ngithi abantu kumele bengalandeli okwethula ngoSenengamu loJim Kunaka abaqotshwa kubandla leli.
They are not ZANU-PF members at all. While it is expectable that individuals can be excited, playing with fire is beyond one's limits. It is one thing to criticize Comrade E.D. Mnangagwa as a ZANU-PF president and first secretary, and a different thing altogether to seek the unconstitutional removal of His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa as president and commander-in-chief of the Zimbabwe Defense Forces of the Republic of Zimbabwe. To attempt the latter, expressly or impliedly, will be tantamount to asking for tragic consequences. They are not ZANU-PF members at all.
Ungakhuluma ngokuthothoza uMnangagwa njengomuntu okhokhela ibandla leZANU-PF, kodwa nxa usukhuluma ngokuba ngumongameli welizwe kwehlukene kakhulu lokho. Ukunakana nje ukuthi asuswe esikhundleni ongekho emthethweni kungalethela umuntu uhlupho olumangalisayo. Sicela ababili laba bekwekele lokho.
This tomfoolery must therefore just stop forthwith. Abusing party registered memorabilia and trademarks by expelled elements organizing clandestine press conferences to undermine our party and leadership is indeed going too far. It must just stop.
Kodwa umnumzana Ntokozo Msipha isikhulumeli senhlanganiso yeTyson wabantu efisa ukuba umnumzana Xavier Kasukwele angene esikhundleni sikamongameli uthi umnangagwa kumele asuke ngenkani njengalokho akwenza egenqula umgabe.
Siyasekela lamajaha oJim labothanenga abasebememezela ukuthi umnangagwa kahambe. Siyasekela kakhulu, sifisa sengathi bangaqhubeka bejumayela intshumayelo zivakalela izwe lonke. Abantu bezwe ukuthi sithina ilizwe lethu ngeke liye phambili, ngeke liqhubekele phambili as long libanjwe yilaba abathumbayo. Ayibuyele iZanu PF yethu, ayibuyele ebantwini, lo mnangagwa akahambe.
Umnangagwa usekhethwe izabelo zonke kwele Zimbabwe ukuba amele ibandla leZanu PF kukhetho lokudinga umongameli omutsha ngomnyaka ozayo. Uchiwenga uya kusekela lokhu. Inhlanganiso ezijeneyo zithi ziyakusekela okufiswa nguZulu othi sethule nzima eZimbabwe ngenxa yokukhahlanyezwa kwabephikisayo ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa njalo lesimo esibi somnotho elizweni. Kubikwa ukuba inhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition izakhokhela okufiswa nguZulu uwenzela ukulungisa okunye okuhlupha abantu elizweni. Umnumzana Japhet Moyo okunhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uthi bayakusekela okufiswa yizisebenzi labantu bonke eZimbabwe.
Kulokhu kungahlaliseki kwabantu abathize, kungaba yizisebenzi, kungaba ngabantu nje abazimele bodwa. Sesibone labo abakhokhela ama-NGOs bengena kulokho. Kusobala ukuthi izinto zimi mazonzo, izinto kazimanga kakuhle, njengoba nje intengo yezinto ibamba phela abantu bonke abasebenzayo labangasebenziyo. Kulabo ke abasemsebenzini sibona ke ingxaba ngxoza, akula kuvumelana kuphakathi kwama employers lezisebenzi kundaba zokukhwezwa ke kwemkholo. So akusimangalisi nxa sisizwa abanye bebizela besithi kwamalanga alandelayo kuzaba lalokhu, ngoba phela izinto kazimanga kakuhle, njengoba abaningi abasebenzayo kabayiholi ke imali yangaphandle kwamazwe. Kodwa nxa sesisiyafika ke ema-shops sithola ukuthi babizela yona imali yangaphandle kwamazwe. Kuba nzima ke kwabanengi ukuthi bekwaniseke ukuphila. Yikho sibona nje abantu abanengi bengani bayaxokozela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Amacebo awe stay away lokutoyitoya aqakathekile kakhulu ukuthi kuze kube lenguquko elizweni. Isimo lesi somnotho sifuna inguquko masinyane. Abantu akufanelanga balinde kuze kufike ukhetho. Ngosuku lokhetho kumele basukume bebanengi besiyavota, bevotela ukuthi kube lenguquko. Kodwa nxa kungakafiki election akutsho ukuthi abantu bamele balale, bamele bazame ngazo zonke izindlela ukuthi balethe inguquko. Kuyacaca kamhle kamhlophe ukuthi laba basembusweni kabe nelisi ukuthi bakulungise bona ngokwabo lokho kukhona. Ngakho ke kumele bakhulumisane labanye ukuze inguquko ibe khona.
Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party uthi kunengi okubahluphayo.
Thina njengeMthwakazi Republic Party besingawuzwanga lo mkhosi ocoxwa i-crisis in Zimbabwe. Kodwa ke lanxa siwuzwile sihlala sisitsho ukuthi njengeMthwakazi Republic Party silama problems are unique kumbachiyene kulama problems abantu bonke belizwe leZimbabwe. Uzananzelela ukuthi khathesi eZimbabwe into enkulu ekhulunywa ngabantu yi-economic meltdown ekhona mayelana ngeZanu PF government ehluleka ukuphatha kuhle abantu. Kodwa ke thina ama-problems ethu njengabantu bakomthwakazi ayedlula lapho. Yikho uzathola ukuthi kathesi thina njengeMthwakazi Republic Party anything engakhulumi nge-self-determination ngokuzibusa kwabantu bakithi langama-human rights violations abantu bakithi asizihluphi ngayo. Uzananzelela ukuthi sokudonsa inyanga ezimbili silabantu bethu amalunga ethu avalelweyo ekami prison abangu-9 but inhlanganiso ezinjengazona lezi okuthiwa ngo crisis in Zimbabwe azikhulumi ngabo kodwa singakhangela kwele Harare makubosho Job Skhala labanye abantu basemashonaland inhlanganiso lezi yaphakama zikhulume ngakho kodwa kwakithi ngapha bakhulumi ngakho kusibonisa sobala ukuthi ama problems ethu lawabo they are totally different.
Umnumzana Believe Gawule okubandla lezano PF uthi
kanti i crisis Zimbabwe yiyo imeli khokhelele yini enhlelweni zama strikes. Mina ngibona ngani into zama strikes kumele ama civil servants azenzele wodwa engakhokhelwa inhlanganiso ezinjengabo crisis Zimbabwe. Ngaso kungena u crisis Zimbabwe sokutshengisa sokuzi politics lezo akusenge ama protests la asekhona sokulizi politics zodwa lezo ezikhona esesenziwa. Ngoba i-crisis Zimbabwe ayinyeke ibe yiyo esikhokhelela ekutheni abantu baye ku-strike ba-strike ngomumo we-economy.
Bayakhala abongi ababalisi lezisebenzi eziningi eZimbabwe kanye lozulu othi impilo isinzima omagama ngoba impahla ezitolo ithengiswa ngedola leMelika kodwa abantu abaningi bahola idola leZimbabwe. Sangeni kusigaba esilandelayo siyosikhangela ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elirussia namhla lihlasele idolobho leMykolaiv kwele Ukraine lisithi lifuna ukuvimba yonke indawo ukwenzela ukuba ilizwe leli linganelisi ukufinyelela ulwandle lweBlack Sea. Lihlaselwa ngamandla eliRussia elichothozwa ngamazwe amaningi. Usephendukele kwelamelika uMongameli Joseph Biden ubesethekelela amazwe emhlubulweni weMiddle East. Wethekelele kwele Saudi Arabia lapho ahlangane khona neziphathamandla zakulelo lizwe okuthiwa zephula ilungelo loluntu. Elezambia selicothe kulelo lizwe isizalwane sakwele China esasisebenzisa umabona kude kwele Malawi lapho ayithapha khona okukhulunywa ngabantwana likuthengisele uZulu. Okunye kwakukhona kwakuthuka abantu abamnyama.
Benana masiva
wenziwe mandla
ngoba bamkhulu babelo.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokwenzelwe uNkosazana Ntando Khumalo obengelandawo yokuhlala kwele South Africa. Umnumzana Thembani Mazinyane wethule uhlupho lukamakhumalo odabuka eZimbabwe kumabona kude ngeviki ephelileyo. Nanku okunye abakukhulume laba bobabili behlangana kwele South Africa.
Ngihlala ngibona lapha emgaqweni uhamba ucela and kwesinye isikhathi sike sixoxe ungitshela ukuthi udinga abantu bakini ufuna ukubuyela kini ekhaya and ekhaya kini kuseZimbabwe.
Ekhaya kuseGwanda eBulawayo kuseTown. Ngafika lapha ngisithi ngizodinga umsebenzi ngafika into zabanzima ngahlala phandle. So bengicela usizo kubantu ukuthi manxa bangangisiza ngokuthi bambhadalele imali ngibuyele ekhaya ngoba ngihluphekile ngihlala phandle angina le ndawo yokuhlala angidli ngithala ngabantu kwesinye isikhathi. Into yakhona nje inzima nje yonke sezengikhumbula ukubuyela ekhaya. Yilo usizo endicelayo.
Namhla uMazinyane usidumezele lokhu.
Siyabonga Mahlaba ezulu umama sesimtholile neVisit Foundation. Sengimhende ezandleni zefoundation eyiyo esiphethe umsebenzi okuthi umama aye ekhaya simthole namhlanje sesimbeke ehotel njengoba simbona uhlele roomini lakhe lizoba yilo ikhaya lakhe azaye ekhaya. Angatsho umama ukuthi uzizwa enjani?
Angizizwa njabulile, ngibonile kuphakathi.
Siyabonga umama uthi ujabulile ukuthi uyabuyela ekhaya futhi ubonga umphakathi wonke. Angazi ukuthi umama we foundation angathini
Sanibonani lonke. Mina nginobuhlevitshe nobuhlevitshe Foundation. So this is part of the work that I do. Kusisa umuntu ulahlupheke khona embuyisele ekhaya uma enesifiso sokubuyela ekhaya. So umama nami ngathi sizwa ngaye nami ngasukumela phezulu ungamphakamela umama. Izinto zakhe sezihlangene, umuntu uyasuka yiloba ikusasa lokhu ngoba into zakhe sezihlangene. Osokushota kuphela impahla legrocery ukuthi ihambe ithwele. Ngoba ukwenza ukuthi umama ehambe enje, so I want to restore dignity yakhe. Sifuna efike la engumuntu like injiva la ehlayo from ekhaya egqokile phelele njalo phethe legrocery yakhe lapho azoqala khona. So bengicela abantu ukuthi bangixhase kulokhu, otherwise yonke into yakhe sihlangene. Ngokuhamba la ma-refreshments kukhona, bazokushota kuphela yikho khona okho igrocery nempahla zokugqoka ezikamama. Njalo futhi ngiyatsho ukuthi ngiyaphinde nthi bagcina makhumala ukubona usopho. Baphinde bakubona usopho. So that is how I work. Abazi umsebenzi wami, they know ukuthi ngiyareform umuntu. Njalo ukuhamba kwakhe ekhaya sikho ukuthi sesiyamlahla, we're going to do follow up, sizoqhubeka simsiza umakhumala naphambili kusiyale. Ngiyabonga.
Ya, ngiyabonga. So abangabe befuna ukuthi baxhase ngalokho okudingekayo, njengoba abantu abaningi bekade bebuza ukuthi angaxhaseka kanjani, bangakuthola njani?
Kunama-drop off points abanempahla or ama-grocery, bakwanisa ukushiya lapha neberia kuthiwa kusemaphalala square khona, Apple no 5 bathi kusemaphalala square, yambe shiya umbe mpahla wegrocery, whatever you have, uyasho ukuthi ngokanobuhle bawukwamukela, ngindlule ngokuthatha for umama.
Lapha lizwe umnumzana Thembani Mazinyane, uNkosazana Ntando Khumalo, lolu nhlanganiso enceda uZulu bexoxa bekwele South Africa. Asihlanganeni singabaphileyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngeviki ezayo. Womanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sibingelelane bantwana benkosi enkulu kundana zonke lapha engabe likhona. Ngithemba ukubana liphilile ke. Nxa liphilile ke, asibongeni isipho sokuphila kuJehova. Laba abangezwa kuhle ngathi inkosi yomsayi ngabasondelela ibathinte, labo balulame. Abanye bagula imikhuhlane esiyibona ngamehlo, abanye bagula ingabonwayo ngaphakathi, kodwa uNkulunkulu wethu owazi konke sengathi angabahambela labo labo abanjalo. Ilizwi lethu namhlanje siyalithola encwadini yezaga isahluko sesithupha, Proverbs chapter 6, izaga 6. Siqale ubala endimeni eshumi lesithupha from verse 16. Kubaleka kanje: kukhona izinto eziyisithupha azizonda uJehova, yebo eziyisikhombisa eziyisinengiso emphefumulweni wakhe, amehlo azidlayo nolimi lwamanga nezandla ezichitha igazi elingenacala nenhliziyo eceba imicabango emibi nezinyawo ezishesha ugijimela ebubini. Sicine ngo-19 lapho kuthi khona: nofakazi wamanga ophafuza inkohliso obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Nxa silizwa leli lizwi, ngithanda ukuthi sinanzelele okuthize. Okokuqala, uJehova ungubani kanti vele? Ungumnini mandla wonke. Njalo ke lapha nxa silalela besilalele lapho kufundwe khona encwadini yezaga, uNkulunkulu lapha uphiwa iziqu zokuba ngumuntu, ngoba kulezinto uNkulunkulu azizondayo, yebo eziyisinengiso kuye. Kuthi ukuthi uNkulunkulu ulazo impawu zokuba ngumuntu ophilayo, ozwa ubuhlungu, ozondayo, onengekayo. Ngakho-ke kuqakathekile khona lokho. Nxa uNkulunkulu engumnini mandla wonke, engumnikazi wempilo, sonke sadalwa nguye, ungakhathalekile ukuthi ucabangani, kumbe uyakholwa kumbe kawukholwa, kodwa iqiniso ukuthi kawuzidalanga wena, wadalwa ngentando kaNkulunkulu, yikho waba khona emhlabeni. Yikho-ke nxa yena lo umnini mandla wonke esitsho esithi kulezinto azizondayo, uyabezonde kakhulu njengabazali abazali akukhathalekile ukuthi unganani sonke sabala abazali ingabe ngomalume ingabe umama omncane ingabe ngobani kodwa sakhuliswa ngaphansi kwabantu abadala ababesitshela besiqondisa ukuthi lokhu akufuneki lokhu lapha ekhaya kwenziwa yebo kambe umntwana umntwana angenza lokhu akufunayo kodwa iqiniso elisalayo ukuthi izinto ezinye zenziwa yilabo abangaphansi kwalabo abaphezulu ziyazondisa xa kuzonda thina-ke abenyama pho yena unkulunkulu uqobo lwakhe ke uyatsho unkulunkulu lapho kuthi kulezinto azizondayo kakhulu okukhulu-ke yikuthi unanzelele ukuthi kawubanjwanga entweni lezi eziqanjiweyo amehlo azidlayo mbazigqajayo nolimi lwamanga nezandla ezichitha igazi elingenacala nenhliziyo eceba imicabango emibi nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini nofakazi wamanga ophafuza inkohliso obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane lapha uyazikhethela wena ukuthi ungaphi nxa ukwenza khona lokhu okubalwe lapha yazi ukuthi unkulunkulu uyakuzonda unkulunkulu kakuthandi ngezibusise ungeke vele uzithola sikhulekeni kwabathi xo ingcwele sikhulekela ukubana singakuzondisi ngokwenza izinto ozizondayo amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Wezemidlalo iqembu leZimbabwe linqobe eNetherlands emdlalweni wegiligidi we-2022 T20 World Cup qualifier odlalelwe eQueen's Sports Club namhla kobulawayo. LeZimbabwe belivele selingene kumdlalo weWorld Cup finals. Kwezenguqu Dynamo 0 FC Platinum 0, Chicken Inn 3 Bulawayo City 1, Black Rhinos 1 Yata 1. Okunye njalo okwezemidlalo ophethe isikhundla somqeqeqi weqembu leZimbabwe Saints uGodfrey Baraza uthi ulithemba elokuba abasoze bagunyulwe kwisigaba seSouthern Region Division 1 loba nje besemsileni kwengalani yemiklomelo. Unjanji usethulela lolo daba.
UBaraza uthi wayevele eqale ngumqondisi weqembu leZimbabwe Saints ekuvuseleleni kwalo kodwa kulezi nsuku segqoka lebhatshi likamqeqeqi.
In terms of ibhora ayibhora khona ngkhona kuZimbabwe Saints ngarijoyina iZimbabwe Saints after bayivusa abadala and bangapointa team manager kodwa ngokuya kwesikhathi ama-coaches sibe nawo bonke ashiya abafana basala bodwa bengela coach athi babona ukuthi hayi i-team ngeyami nami kanti kwehlulani ukuthi nami ngincedise
iqembu leZimbabwe Saints ngelinye lamaqembu alodumo elizweni leZimbabwe njalo abalandeli bomdlalo wenguqu abaningi bafisa ukulibona liphenduka lizodlala kusigaba saphezulu. UBaraza uthi lokhu akusoze kube lula ngitshola kancane.
Ukuthi Saints ibizimisele ukuphenduka kuPremier League. Kanti uyabona ukuthi ibhola kayisilo bizo. Ibizo yes ukuthi Zimbabwe Saints. But ukudlala kuyahlukene. Remember iZimbabwe Saints iqine ukudlala ibhola esh iminyaka isiminingi ngakho ukuthi abantu bacabangele ukuthi ngokuthi iZimbabwe Saints izavuyisa khona kuPremier League hayi kuyabe bekudlalisa isikhathi yabe kunamanga phakathi okuyinto kwakukhona.
Iqembu leZimbabwe Saints yilo elihlezi emsileni wengalane yemiklomelo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lile miklomelo elishumi lanhlanu ngemva kokudlala imidlalo yangamashumi amabili lambili. UBaraza usezibambe esidukwini kwimidlalo emihlanu njalo kuleyo midlalo unqobe kanye waba ngutshikilobhanqa kanye wanqotshwa kwimidlalo emithathu egoqela lo dlalo ngomgqibelo wona ophele bebhaxakulwe ngefo kanyala iqembu leHwange. Kusele imidlalo elishumi lambili ukuba uBaraza asindise iqembu leZimbabwe Saints ekugulunyweni kwisigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lisiyadlala kuBulawayo Province Division 2. UBaraza uthi loba kunjalo leli qembu lizasinda ekugunyulweni ekupheleni kwesizini.
Angiboni ukuthi khona ngendlela esidlala ngayo kathesi singaba yithimu ezarelegetwa to Division 2.
yethu hayi ithemba ngidalo sibike ukuthi siku right direction and siyarise, we will survive.
Ngesikhathi esakhula uParadza udlalele amaqembu abasakhulayo agoqela ele Highlanders kanye leZimbabwe Saints. Uthe semkhulu wadlalela amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints, ele Tornadoes kanye lele Dynamos. Uke wayazama inhlanhla yakhe kumaqembu abalisa ele Coventry City kanye lele Nottingham Forest kwele Bilitani. Kodwa akasaqhatshwanga ekwekeleni kwakhe ukudlala inguqu uParadza uke wayaqeqetsha eSwatini lapha abesebenzela khona iqembu leMbabane Highlanders lapha ekhaya uke waqeqetsha lona njalo iqembu leZimbabwe Saints njalo lokhu ngokwesithathu ukuthi abe ngumqeqetshi walo wake wadlalela iqembu labasakhulayo eleZimbabwe under 20 lokhu ebakhumbula kahle abadlale ngcikilana labo ababejibilika okumangalisayo ngesikhathi esadlalela amaqembu achiyeneyo ukuthi laba ngabagoqela uMadinda Ndlovu uBoyi Ndlovu, uThani Banda, uRobert Godoka, Edward Katswere, uMoses Chunga, uJimmy Mbewe kanye loJoseph Zulu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwezabatsha silomculi osacathulayo.
Salbonani balandeli labantu bonke umhlaba wonke le Studio 7 igama uNkosilathi Chuma ngizalwa lapha nesigcisi sasitsa eCholocho ngiphinde ngibe umholi weqembu iMadubula Stars iMadubula Stars isungulwe ngo 2019 kumanje ilama album ang 3 lazi ne collaboration album ngathi ang 3 okwamanje kumanje nje ibhizi yokhipha i-albhamu elitsha elithi Impilo Yami likhona i-albhamu layo lokuqala elithi Abazali Bami. Yikho engiphetho kwamanje okuningi uzolizwisa khona lapho umsakazi wethu ingoma zayo zaleli qembu. Ngiyabonga.
Singakugqibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele besilazo ibandla lezanu PF lithi kumele bathule zwi abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asuke esikhundleni. Kulabanye abasekela ukuba uMnangagwa esuke esikhundleni. Abantu abaningi basekela abafisa ukutshengisela emigwaqweni besithi sokwanele okwenzakala elizweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje lingakhohlwa ukuthi silolunye uhlelo njalo ekuseni ngo-6:30 AM. Oliver Lisa ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube sithi lilale. Thank you.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.